Vachitaura nevamwe vatsigiri vebato iri vanga vauya pamuzinda uyu vaivesa chigaro weHarare province mugore ra 2014 vaEric Murai vati varambidzwa nemapurisa kuita musangano wavo nhasi paMorgan Richard Tsvangirai House.
Mapurisa ari pano ataura kuti environment haisi conducive kuti munge muchiungana, asi hatina zvimwe zvakamukanira kunze kwekuti tiuda kutsvaga peace mukati medu, peace munyika. Tinyedu haisi kuchanderera mberi. Zvakukurudzira kuti munhu wese ange ari anokwanisa kudzoka kwaabva. Ticharonga semastructures a 2014 zvoungana pano pamuzinda wedu toita way forward. Way forward yedu munoiziva kuti tinofanirwa kuita zvipi.
Vamurai vatsigirwawo mashoko akataurwa nezuro nevechidiki kuti donzo ravo rave rekuda kubatanidza bato reMDC kuti rive bato rimwe chete.
Toda kutendai nekuuya kwamaita donzo remitini ino ranga riri rekuti toda kuti tiunite pati yedu tidzorere pati payanga iri 2014. Kuungana kwakaita pano ndekwemastructures a 2014. Zvaari mastructures a 2014 toda kuedza kubatanidza pati yedu.
Patabvunza mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Lachwayo kuti nhengo dzavo dzaive muzvigaro muna 2014 dzichaenda here kumusangano uri kudanidzirwa kumuzinda weMorgan Tsvangirai House, vati zviri kunhengo dzacho kuenda kana kusaenda. VaLachwayo vati seMDC Alliance ivo vakatopedza nyaya dzeutungamiriri webato ravo.
Vari kutaura zvemastructures akasiyo aripo naPresident Morgan Tsvangirai pamakazoshaika papa ari kumonzi 2014 structures. Saka izvi zviri pachena kuti zvinei neMDC Alliance as a party, asi kana muMDC Alliance mune mamembers ane chekuita nezva 2014 zvamuri kuti vari nezvazvo, ivavo ndovanokwanisa kupindura kuti vachazvifambisa sei, vachadii. Asi isu semusangano takataura kubva pakatanga nyaya iyi kuti isu seMDC Alliance panyaya iyi hatipo.
Hatina kukwanisa kutaura neutungamiriri weMDCT kuti tinzwe kana uchaenda kumusangano uri kudeedzerwa uyu, sezvo munyori mukuru mubato vaDouglas Monzora vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Mapurisa nhasi aswerawo akaungana paMorgan Tsvangirai House, asi mutauriri wemapurisa vaponyati vati vange vasiri kuziya nezvekurambidzwa kwemusangano wenhengo dzeMDC dzakasarudzwa muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.